nindandi kugusha nchiriza music nchiriza wano kunewa mwano wanongu nyo wa shungote anga ama show zanga sinakuita saranaka ama show zangu yisaifata skuru asichala nimeta nijiguti upenyue wano 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 kushupika awana maari unuona kutuwa uye kuzonzwa music toto mpadalisa marine tani 10 mabonds mwaga ichinja nemari kunoku apana maari rupa ona upenyue wano wano wazindi andifunge kuti tikaramba tiri patiri hapa tinorarama saka tikasandizi sana tikatamba politics nevanhu handizvo zvinodiwayo upenyu hwevanhu hunofanirwa kuchengetedzwa zvinhu zvakandirwadza zvikuru kuti vana ukadhraivha kuestriti unoona vana vadiki diko vasina kwekuenda vasina chekudya vachikumbira mari endeti kana muri kumarari vana ivava ndivo munenge muchiti maleaders of tomorrow mune shuwa here saka tsamba iyi yanga iri kutaura kuti ndivataurirewo kuti aiwa tarisai zvinoitika kuupenyu hwevanhu hazvisiri izvo magariro adzukira vana vazhinji vachaenda kusikoro vangoita basa rekutenderera mumasiti vachitengesa mumwe ndiri motokari ari kutengesa macd epairesa zvikanzi madhiraivha undava ndina mukanya wanda aikumashure ndobvada wanda ndobva adaidzwa zvikanzi une macd amukanya zvikanzi ndinawo ndobva aburisa rimwe cd randisingatomboziva kuti ndakagadzirwa nani ndobva ndaripiwa zvikanzi iwo mukanya ukavaona unovaziva here ndobva ndasumudza musoro akada kutiza ndikati aiwa ka usatize hako nditaurire dambudziko raiuna rakati koma ndokurarama kwatara kuita ndakamudzorera cd ndikati kutengesa hako mwana wamai zvinorwadza mukaona mashupukiro ari kuita vanhu
saka munoona vamunangagwa vachitambira here kurudziro iri mutsamba menyu
kana vakasatambira hazvireve chinhu ka nekuti tiri kutaura pamusoro peupenyu hwevanhu kusatambira kwavo nokutambira kwavo inini hazvidiinini asi ndiri kutaura zvandakaona
vamwe vari muzanu pf mukanya vanoti dambudziko riri kusangana nevana vezimbabwe riri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa zimbabwe neamerica
hatidi kutaura miromo yakadaro chii chaita kuti mupihwe masanctions ndochinhu chamunofanirwa kugadzirisa ka ega mogadzirisa ka zvinhu zvaita kuti mupihwe masanctions mahuman rights hamuna muzimbabwe hamuna freedom of speech hamuna freedom of movement freedom of expression once wangotaura against a certain political party kana munhu ari mupati ari muhombe wakutotsvagwa iwewe nemasiya iwowo
imi mamuri kumusha kwenguva yakatirebei mungadai makatora mukana iwoyo kusangana navamunangagwa pane kuzoita vekunyorera tsamba
havadi kusangana neni mazuva ataenda ekutanga ekutangisisa aya taanoita show imwe iyeyi takavanyorera tsamba tikatoda kuonana navo hatina kumboona kana mhinduro munhu akauya kuzondiona ndichamisa akauya kuhotera asina kana bodyguard akati ndoda kuona mukanya ndozvinoita munhu wevanhu handina kumbotaura nezvokuti hanzi ndiri kuda kuti ndimuona akauya ega asi ava vakati ignora takavanyorera tsamba vakati ignora hatina kumbotswa kana chii aiwa kana uri purezidendi wenyika vanhu vese ava vari pasi pako uri kusevenzera vanhu ivava zvauri kusevenzera vanhu ivava chirega kukanganwa kuti ndo vane masimba ndo vakakuisai pamakagara zvino mukavakanganwa varivo vane masimba acho zvozofamba sei